Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikumi 28 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Face mask idzi ngadziwanikwe dzakavhara mhino, muromo nechirebvu. Ngaisangowa face mask yekuvhara muromo kuti tisumboona vamwe achiita kuti vanosiya mhuno iri pachena.
Vanhu vokurudzirwa kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe chirwere cheCOVID-19. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa votaura nezvemamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi.
Mari yese iri munyika inofanira kuzikanwa nereserve bank. But kana kambani isiri banga yakukwanisa kuzviita zvakureva kuti panenge pane mari dzakutenderera dzinokonzeresa munyika. Saka mhosva iyoyi ingori mhosva isati yabudikwa kudare kuti imhosva zvishuwa here yakaipara here kana kuti kufungidzirwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda votaura nezvekumbomiswa kwekuita mamwe mabasa kwemakambani enhare mbozha anoita zvemari. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 567 vabatwa nechirwere checoronavirus munyika. Izvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu vatanhatu vakadzoka kubva kuSouth Africa. Vanhu vafa vachiri vatanhatu asi uwandu hwevanhu hwapora hwakwirawo kusvika pazana nemakumi mana nevaviri kana kuti 142. Vanhu vavhenekwa utachiona uhwo munyika yose vadarika zviuru makumi matanhatu nematanhatu kana kuti 66,000. Kukwira kweuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kuri kuuya apo vashandi vakawanda muzvipatara kusanganisira vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa vachiti vave kutambiriswa mutero wembwa sezvo dhora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira. Asi mukuzeya nyaya yechirwere cheCOVID-19 iyi nekuramwa mabasa kwevashandi, tabata munyori mukuru musangano reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara.
Nyaya yePPE zvinova zvikwanisiro zvakanangana nekudzivirira vashandi ichingori nyaya ichiri kunetsana nhasi. Kune zvimwe zvipatara hazvo zviri kumboedza kuzama kuti pange paine chekushandisa sezvakafanana neparenyatwa iri kumboedza, asi zvikungowanikwa zvichakangooma stiri nekuti hazvisi kuwanikwa zvichizowanikwa zvichinyatsa kukwana. Asi nzvimbo dzakanyanya kusuvisa kune kumaprovincial hospital nekumadistrict hospital kwekuti vashandi veko havatorina kana chavainacho kungoshanda sezvavaingoita mazuva ese. Ngati idzodzo ndo nzvimbo dzakanyanya kuomerwa idzodzo.
Tiri kuona vana chiremba naana mukoti vachiramwa mabasa panguva ino, havasi kuisawo here upenyu hwevanhu munjodzi kuchirwere icho charura pasi rose checoronavirus ichi?
Dambudziko reCOVID-19 ririko, asi vana chiremba naana mukoti ava vanodawo kudya kudzimba dzavo, vanoda mari yetransport yekufamba kuenda kubasa kwacho. Saka vanofanira kubhadharwa mari inokwanisa kutenga, mari inokwanisa kuvashandira kuti zvinhu zvikwanise kufamba zvakanaka.
Muungapawo kurudziro ipi chaizvo kumhomho yeZimbabwe kuti isatapurirwe icho chirwere checoronavirus?
Tiri kukurudzira kuti vanhu varambe vachishandisa maface mask avakanzi vashandise kana vachienda munzvimbo dzavanenge vachisangana muruzhinji. Face mask idzi ngadziwanikwe dzakavhara mhino, muromo nechirebvu. Ngaisangowa face mask yekuvhara muromo kuti tisumboona vamwe achiita kuti vanosiya mhuno iri pachena. Tinokurudzira zvekare kuti vanhu vange vachigeza maoko avo nekushandisa iwaya arikunzi masanitizer aya kuitira kuti utachiona wose huwanikwa huchiurayiwa pasawanikwe hunopinda. uye tinokurudzirawo futi kuti kune vanhu vari kujamba mabhodha vachidzoka munyika muno. Kana vanhu vaine vavanoziva kuti uyu munhu akajamba bhodha uyu, ngatisambonyarai kuita kuti nyaya iyo izikanwe, nekuti ati munhu iye anga achibatwa achidzorerwa kukwarantaini kuitira kuti tikwanise kuchengetedzeka kuti chirwere ichi chisapararira.
Ko, ndeipo kurudziro yamuri kupawo kune vamwe vatorimo imo mumaquarantine center macho?
Kumaquarantine center uku tongokurudzira zvekare kuti vanhu vanenge vari mumaquarantine imomo ngavaobserve zvacho zvinodikanwa izvozvo, inonzi social distancing iyoyi yekuita kuti vanga vachita kuti pange paine chinhambwe chinenge chichipfuura 1 meter pakati pemumwe nemumwe kuita kuti tinge tichidzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.
Munyori mukuru musangano ravana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association, Dr Aaron Musara, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nemumwe, kana kuti 371,000, vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zvipfumbamwe nemazana mana nemakumi masere nemana, kana kuti 9,484. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi manomwe nemasere, kana kuti 178,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 pasi rose wadarika mamiriyoni 10, kana kuti 10 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi, ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nemashanu, kana kuti 125,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu, kana kuti 2.5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, kana kuti 499,000. Vapora vachidarika mamiriyoni mashanu, kana kuti 5 million. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti kuoma kuri kuita upenyu munyika kuri kukonzerwa nekutadza kutonga kuri kuitwa nehurumende yeZANU-PF. VaChamisa vanoti kuti nyaya yeupfumi hwenyika igadzirisike, hurumende yeZimbabwe inofanirwa kutambira zvido zvevanhu zvinobuda musarudzo sezvakaitwa kuMalawi. VaChamisa vanoti avatambire pfungwa yekuti munyika muve nehurumende yemubatanidzwa weMDC neZANU-PF sezvakamboitika muna 2009, asi vanoti kuti zvinhu zvigadziriswe munyika panofanira kuumbwa Transitional Authority inofanirwa kufanobata matomu. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo, asi mavhiki maviri apfuura vakaudza vatori venhau kuti ZANU-PF ichaenderera mberi ichitonga pasina zvekushanda nevamwe. Nhasi Rechoto weStudio 7 ari kuenderera mberi achiita hurukuro navaChamisa.
Isu tiri pachena takagara tataura kubva pakatanga gore rino kuti chinangwa chegore rino, chinangwa chedu chakanangana nezvinhu zvishanu. Tatingataura kuti mabig fights. Nyaya yokutanga yatakataura takati nyika inokuti igadziriswe inoda kudzorerwa muutungamiriri hwevanhu, a people's government. Vanhu zvavakavhotera muna 2018 vadzokere ikoko tivaremekedze, zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo. Saka ndochokutanga tite restoration yelegitimacy zvakavhotisirwa navanhu. Chechipiri, takatofanira kugadzirisa mararamiro anoita vanhu, malivelihoods. Izvi zvinogadziriswa tagadzirisa nyaya yekushaya kwechikafu. Ike zvino vanhu vari kunonga sose nemuroo, vanhu vane matambudziko akawanda. Kuti matambudziko iwayo apere, tinoda kuti tinge tichiongorora kuti tingaita sei kuti tinge tichifambisa upenyu hwevanhu, vanhu vanga vachifamba zvakanaka. Kunyanya-nyanya nyaya yekushaya chikafu, kunyanya-nyanya munotiza kuti 8.2 million people havana chikafu mumaruwa, hamuna chikafu, vanhu vada chikafu chavanopuwa. Takatotaura kune dzimwe nyika kuti hunzai chikafu, chengawo semananga hapana risina mhodzi. Hatina basa nokuti munhu ndewebato ripi, munhu ngaapuwe chikafu. Muri kuona uori huri kuitika munyika muno hunoda kugadziriswa uori ihwohwo. Uori hwasvika pakaoma pekuti ivo vakuru chaivo chaivo veuori vari kuonekwa ndo vari muhurumende. Mukaona kuba kuri kuitwa mari iri kudyiwa semushonga usina kana chipimo, zvinoda kuti zvigadziriswe kunyanya nyanya mabiru akaitwa zvinhu zveCovid zvinoratidza kuti nyika yaparara zvinoda kugadziriswa izvozvo
nevamwe vari kuti pasvika nyika apa pakuchida kuti Zimbabwe idzokere pane zvakaitika muna 2008 apo MDC yakabvuma kuita mushandira pamwe neZANU PF imi munoona senzira yakanaka here
Isu hatidi kupedza nguva nezvakawanda ndosaka makaona tichitaura kuti tinoziva kuti kushata kwezvimwe kunaka kwezvimwe ndosaka muchiona vanga vachishanda nesu vanoshanda nesu vari kungozvitsaura igungwa kariri kurasa marara igungwa kariri kusvipa tsvina iyi munozviziva kuti hazvibatsiri kutinge tichipedza nguva tichiita kutungana kwembudzi kupikisana nekuti anofanira kutungamira ndiani kuti zvigadziriswe zvese hapadi kungonzi tadzokera kumbatanidzwa nekuti kune kuri kubatana kumeso takati kunodikwa transitional mechanism kana kuti chimwe chikamu chinombofanira kubata simba munyika ndozvatakataura tichiudza SADC zvatakaudza vana vaRamaphosa vana vaMasisi vatungamiriri vese vana vanyusi vekunana Mozambique takati kunoda kugadziriswa nyaya yemuZimbabwe iri kuonekwa senyaya yeSADC iri kuonekwa senyaya yeAfrican Union mutibatsire ono isu tichizvibatsira onai zvakaitika paMalawi vakafambisa zvinhu zvakanaka kuti sarudzo zvakaitwa dzikaremekedzwa mauto nemakots matarezi mhosva akaremekedza zvido zvevanhu izvozvo ndozvatoda kuonawo zvichiitwa muZimbabwe asi kuti zviitike panodikwa zvatakataura paya kuti tidzokere kugutsa ruzhinji tidzokere kunyaya yekutungamirira kunobva muvanhu tidzokere kumasimba evanhu tidzokere kuvhoti yevanhu tidzokere kuzvido zvevanhu tidzokere kurusununguko rwevanhu izvi zvinoitika sei tinoita inonzi return to legitimacy and democracy takaita document inonzi reload isi hatidi kunorapa mhopo tisina kurapa chikonzero tikarapa ronda hatina kurapa chirwere chirwere chinofanira kuwanikwa mutsinga muropa chirwere chiri munyika igovernance utungamiriri hwakaora leadership yekutadza tikagadzira ipapo zvofamba vamwe vanoti economy asi isusu tinoti igovernance
mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vachitaura narechoto westudio 7 vari parunare muHarare hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vageorge charamba asi vachitaura kumarinda eheroes acre nemusi wechitatu pakuvigwa kwegamba renyika vastanley ngela vamunangagwa vakati upfumi hwenyika huri kuvhiringidzwa nevamwe vari kuita zveuori vakayambira kuti izvi zvave kusvika kumagumo
on the evident economic malpractices that are present in various forms my government will never shy away from implementing policies and measures
pane vamwe vari kuita zvisiri pamutemo panyaya dzeupfumi asi hazvikanganise hurumende kudzika mitemo inobatsira vashandi tinoziva kuti pakati pedu pane makava akapfeka nguo dzehwai
there are wolves in sheep's clothing the end is coming
aya mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura vari kuHeroes Acre atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekubudiswa kwemashoko vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata Dano reReserve Bank of Zimbabwe rekumbovhara zvimwe zviri kuitwa nemakambani enharembozha munyaya dzekufambiswa kwemari kana kuti mobile banking uye kumisa musika wekutengeserana kana kuti stock exchange rakonzera mutauro wakanyanya munyika Banga iri riri kupomera mamwe makambani aya mhosva yekupa kuti dhora remunyika rishaye simba nekutenga nekutengesa mari pamukoto asi makambani aya anoti ari kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya EcoCash yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiudza vanhu kuti RBZ yamisa zvekutumira mari zhinji pakati pemakambani nevanhu vamwe vanoti hurumende iri kuda kupuma uroyi vanhu vasina mhaka nekutadza kwayo kutungamira nekugadzirisa upfumi asi nhengo yeZANU PF vari nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Muponda vanoti zvimwe zviri kuitwa neRBZ zvichabatsira nyika
mhosva yekutanga yandatoona pane nyaya chaibva kunotsana kambani EcoCash inofanira kunge ine yatinoti trust account yekuti mari dziya dzinotendera dziri muEcoCash dziyadziya dzinofanira kunge dziine mari chaiyo chaiyo yakagara samwe kubhengi nekuti iyi haunenge uchishandisa yemubvuri wemari yatingangoti inenge dummy money, the real money will be sitting at the bank. But EcoCash inohukama neSteward Bank, saka you assume mari iyo yakagara kuSteward Bank. Saka semuenzaniso toti kuEcoCash kumabalances kune 1 billion. That means kuSteward Bank kunofanira kunge kune trust account inenge ine 1 billion iyoyo yakatongogara imwe yacho ichitenderera kuri kumobile money uko. Saka hurumende iri kutaura kuti aiwa pamari inofanira kunge iri kutrust account yeEcoCash kuri kunzi kunofanira kunge kuine mari toti semuenzaniso kune 1 billion. Asi vari kutaura kuti kumobile money kwacho kune mari iri kutenderera yakadarika 1 billion. Zvirikureva kuti EcoCash yakungocreate imwe mari yairi kungotenderedza ichi mari iyo ichinoshandiswa kunotenga mari pamusika mutema weblack market. Reserve Bank haisinyazori mari iri kufamba sei nekuti haisi mari yese iri munyika inofanira kunge zikanwa Reserve Bank. But kana kambani isiri bhanga yakukwanisa kuzviita zvakureva kuti panenge pane mari dzakutenderera dzinokonzeresa munyika. Saka mhosva iyoyi ingori mhosva haisati yabudikwa kudare kuti imhosva zvishuwa here vakaipara here kana kuti kufungidzirwa. Pachirungu iyo yakada kufanana neyatinoti kite flying. Yekuti mari inenge ichingotenderedzwa tenderedzwa ichitonge yakawanda asi mari isinonyatsotowanda. Chakaipira mari iyi ndechekuti kana kurunzi EcoCash iri kukireta mari yayo mari iyo inobva yatenga mari chayo chaiyo maus dollar munyika obva abuditswa yatinoti externalization.
Asi pane umbowo here kana kuti hurumende iri kungokwira zvayo pamusoro pechuru ichirova bembera?
EcoCash yakambodaidzwa kudare redzimhosva ichinzi maagents enyu taarambidza ngaasashande maagents accounts akati akati akati. Asi EcoCash yakamhanya kudare redzimhosva ikana kuda kudefenda vakomana ava. Asi dare redzimhosva harina kuzvitambira rakati aiwa EcoCash haisi nyaya yenyu musapindire miye maagents acho azvimiriri ega. Saka ipapo munozva imba chishona tinoti ukarova chidhoma muridzi wacho anobuda.
Asika takaona bazi rinoona nezvekubuditswa kwemashoko ririro riri kutanga kubuditsa nyaya iyi vakawanda vachiti zvinhu zvinofanira kuitwa neReserve Bank of Zimbabwe. Kose muhurumende makungoita wadawata zvabhiza repakamba.
Maitikira azviri kuita anofanira kuti ati jekei nekuti mabudiro akaita statement yakabudiswa namangwana. Statement yaisafanira kunge yakabva kuhurumende yaifanira kunge yakabva kuReserve Bank kana kuFinancial Intelligence Unit ndiyo inonzi regulatory authority yeEcoCash. Izvi zvinenge zvakanaka pakuti zvinopa confidence kuti mutemo uri kutedzwa nemazvo. Nekudaro Reserve Bank yaizobudisa statement yabva kuna mangoko yachitaura kuti maaccounts anonzi merchant accounts nemabulk paying accounts aya maaccounts anoshandisa mari yakawanda zvikuru kudarika 5 kana kuti mungu anomubva kana million pazuva anzi ambomire kushanda kwakushanda maaccounts maindividual accounts yatongoshandisawo isusu veruzhinji ekutenga nekutengesa zvinhu. Izvozvi ndiona zvakakosha nekuti zvanga zvatorwa marimwe zuru zvanga zvakuaffecta nyika yese kupanisha vanhu vese just because of a few people who are abusing the system.
Nhengo yeZanu PF vari nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Mponda vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu mumwe chete akaurayiwa vamwe vana vakakuvara pachitoro cheWalmart kuKentucky muAmerica mushure mekupfuurwa nemumwe murume ane makore 31 ekuberekwa. Murume uyu akabva apfuurwawo ndokufa nemapurisa. Mapurisa anoti murume uyu uyo asati aburiswa zita rake sezvo hama dzake dzisati dzaziviswa akatanga arovera motokari yake pamudhuri wechitoro ichi ndokuzopfuura vanhu ava. Anofungidzirwa kuti akamboshanda pachitoro ichi. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yekutekeshera kuri kuita chirwere checoronavirus. Pari zvino pane vanhu 567 vabatwa nechirwere checoronavirus, 142 vapora, pane vanhu 6 vashaya. Kuti tinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuita kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika huendere mberi uchikwira, muchirongwa chine hurukuro nenyanzvi munyaya dzeutano muzvare Chido Dziva Chikwari. Muzvaredzi vachikwari ndino mukamuchira muchirongwa chedu. Tiudzewo maonero enyu pamusoro pezvekukwira kuri kuita nhamba dzevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairasi munyika.
Ndinotenda nenguva yawandipa kuti tikurukure muzuva ranhasi. Chokwadi, nhamba dzevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairasi muZimbabwe iri kukwira. Zvinhu zvataitarisira patakatanga kunzwa nezvecoronavhairasi mudzimwe nyika, uyezve zvinotiratidza kuti hatifanire kurivara panguva ino. Kukwira kwemanhamba kunotiratidza kuti tinofanira kuramba tichiita zvese zvatinokwanisa kuita kuti tidzivirire kutapurirana kwechirwere ichi.
Muzvaredzi vachikwari, chirwere checoronavhairasi chave kutekeshera munyika iyo yatinoti nechirungu community spreading. Senyanzvi inoongorora nyaya dzeutano, muri kuzvitambira sei?
Sevanhu vanoona nezveutano, tiri kuona kuti basa redu richiripo huru kana takatarisana necoronavhairasi. Community spread inotitaridza kuti hatifaniri kurivara. Tinofanira kuramba tichiita zvose zvatinokwanisa kudzivirirana kutapurirana kwechirwere ichi. Veutano vanofanira kuramba vachiyeuchidza nekudzidzisa vanhu nezvecoronavhairasi, nekuti community spread yatiri kuona izvezvi inogona kukonzera kuti chirwere ichi chitekeshere munyika zvakanyanya, kusvika vanhu vazhinji vafa kana kuti varwere vawanda kusvika pakuremedza zvipatara zvedu. Izvi zvinhu zvakakosha zvatinofanira kurangarira. Vanobatwa kuti vanayo coronavhairasi kana kuti vanofungidzira kuti vanayo, vanofanira kugara mudzimba kure nevamwe vanhu kuti vasapomere chirwere ichi. Uyezve vanhu vanogara neabatwa necoronavhairasi kana kuti vakambosangana neabatwa nayo, vanofanirwawo kuongororwa nekugara kure nevamwe vanhu kuti vasatapurire chirwere ichi.
Tinonzwa dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzeutano dzichikurudzira hurumende kuti itange chirongwa chekuongorora munhu wese, kwete vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavhairasi chete. Uyezve vari kuti hurumende ngaisaongorora vanhu vari mumaquarantine centers chete, asi tasvika panguva iyo patave kufanirwa kutanga chirongwa checommunity testing. Tipewo maonero enyu pamusoro pezvekurudziro dzavedzi.
Community testing hachisi chinhu chakaipa. Nyika dzese dzinokurudzirwa neWorld Health Organization kuti dziongorore vanhu muruzhinji. Izvi zvine pakawanda pazvinobatsira mukudzivirira kutekeshera kwecoronavhairasi. Sezvawataura, community spread inoreva kuti zvinenge zvakakosha kuti titange kuongorora mucommunity imomo, nekuti panenge pane mukana yekuti vamwe vemucommunity vakatobatirawo coronavhairasi. Tikaongorora vanhu vazhinji, zvinotibatsira kuti tiwane kudzivirira kupomerana kwechirwere muruzhinji, uyezve tinenge tave nekuziva kuzere nemamiriro ecoronavhairasi munyika.
Kune vazhinji munyika vari kutya nekuti vari kuona manhamba achiendera mberi achikwira, uyezve kune vamwe vasiri kunyatsonzwisisa zviri kuitika munyika nekuti ivo vari kumhanyisana nemamwewo matambudziko anosanganisira kushayikwa kwechikafu nezvimwewo. Saka havasi kunyatsoona chirwere checoronavhairasi sedambudziko guru. Ndachikumbirawo kuti mukandire vanhu ava mazwi ekurudziro.
Kudzivirira chirwere checoronavhairasi chinhu chatinofanira kukoshesa nekunzwisisa. Tinoziva kuti tinogona kunge tichararama nechirwere ichi kwemakore akawanda anotevera. Saka kuti vanhu vemuZimbabwe vasafe vakawanda nacho, hatifaniri kurivara. Hongu tine matambudziko amwe akawanda, asi mukufamba medu, mukurarama nekutsvaga mari yekuti tiwane chekudya, hatifaniri kuita zvinotipinza mune amwe matambudziko ekurwara. Tese tinofanira kunzwisisa nekuita zvinhu zvakakosha mukudzivirira coronavhairasi. Izvi zvinosanganisa iyo inonzi social distancing, kugeza maoko nesipo pose patinokwanisa, nekupfeka maface masks.
Aiwa, takunzai zvakanaka. Ndinotenda Muzvare Chido Dziva Chikwari nekutora nguva kuti vapinde muchirongwa chedu. Mure Zimbabwe, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, muineni Mike Hove, 8-9 PM mure Zimbabwe, pano panepfenyuro yestudio 7. Chinobhururuka chinomhara mure Zimbabwe, tosangana nemusi wechipiri anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove, bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achiti pachirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu.
Vatereri, ndinokutambirai mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande. kubatana kwevatendi kunorevei ndinei kuti mufundisi Trust Kanenungo veChrist Life Embassy vari kumbizo kukwekwe uko vachatibatsira kuti tinzwisise kuti kubatana kunorevei chaizvo.
Tinotenda vahwande nekupinda muchirongwa kwandaita. Kana tichitaura pamusoro pekubatana, tiri kutaura pamusoro pekuyanana, kushandira pamwe, kunzwana. Sezvo Bhaibheri richiti zvakanaka sei kana hama dzichigara pamwe chete. Chinhu chose Mwari chaakaita akachiita achitsigirwa aine kuyanana naMwari Baba, ari Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene.
Sei masarudza musoro wenyaya pamusoro pekubatana?
Tikatarisa tinoona kuti Mwari vari muutatu, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. So Mwari kazhinji unofadzwa kana vanhu vachinge vakabatana. Chinhu chaparadzanisa penyu nemufaro nemamereji zevanhu kushaya kubatana. Wengi wedu siya Satani Diabolosi, nzira yaanoshandisa kuti aparadze zvizhinji muupenyu hwevanhu, anounza nyonganiso kusabatana. Saka Mwari unofadzwa pakati pedu kana tikagara semhuri, sekereke, senyika, sepasi rese tikava nekubatana. Nokuti kubatana isimba. Shoko raMwari rinoti zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete.
Tingati pane kubatana here kuyavatendi kana makereke akawanda kudai?
Kuwanda kwemakereke kazhinji kazhinji zvimwe zviri kukonzerwa nekusabatana vanhu, kukonana, kutadza kuirirana. Zvimwe zvokonzerwa zvekare nokuda kwekuti Mwari anenge achitaura achimutsa vamwe nokuda kwekuti ivhangeri iparidzwe kusvika kumarudzi ose. Asi zvataakuona mazuva ano kazhinji zvizhinji zviri kubarwa nokuda kwekukonana, kusawirirana, kuengana, kuzvidzana nezvakadaro. So ndozvatiri kuti zvinoda kuti ngatibatanise makereke, ngatibatanise mhuri, ngatibatanise nyika, ngatibatanei sepasi rese. Tikabatana zvinoreva simba.
Mashoko enyu ekupedzisira kuvateereri pamusoro pekubatana?
Ndinoda kuti ndikurudzire dzimba, mafamiries, ndikurudzire nyika, ndikurudzire makereke kuti chinhu chikuru chatinofanira kuva nacho mukunamata kuyanana, batana. Muwengi wemunhu, muwengi wenyika, nemuwengi wekereke, nemuwengi wemhuri mumwe chete, Satani nemadhimoni ake. Saka tikanzwisisa, tikaziva izvi, Mwari unotiitira zvakanaka. Saka ndichikurudzira nyikawo yeZimbabwe nekuzara kwayo kuti zvizhinji zvinoda kuti tiri vanhu vamwe chete. Ngatibatanei, ngativei pamwe chete, ngativei vanhu vamwe chete. Ruengo runokonzera kuti tione kukundikana kumwe, asi zvikonzerwa nevakaipa. So ndinokurudzira nyika, ndinokurudzira vatendi, ndinokurudzira mhuri kuti batiranai, shandirai pamwe chete. Ndichapa munamato pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Baba, ndinokutendai nekuti muri Ishe uye naMwari pakati pedu. Makasarudza Zimbabwe mukaida, mukatipa vanhu venyu, mukatipa varanda venyu, mukatipa Mwari vekudenga, vamiririri venyika. Tinonyengeterera nyika kuti Mwari tive vamwe, tibatane. Bvisai kuengana, bvisai kuzvidzana, bvisai kushorana, bvisai kurevana, bvisai Mwari kutukana pakati pedu. Tishandisei Mwari kuwaka nyika nezita reIshe wedu Jesu Kristu. Mweya Mutsvene, tatenda Ishe vedu, takuremekedzai muzita reIshe vedu Jesu Kristu weNazareta. Amen.
Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mashoko nemuteuro zvatapiwa namufundisi Trust Kanenungo veChrist Life Embassy vari kumbizo kukwekwe. Ini ndini Tanonoka Wande, ndichikusarisai nemufaro kusvika zvondo rinouya.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vokurudzirwa kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe chirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murave zvakanaka vateereri.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.